Inini ndine Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soho yenhau dzedu dzanhasi muvhuro zita 23-2019. Mapurisa anovhiringidza urongwa hwekupa rubatsiro rwezvekudya kune vanoshaya mumusha weHighfields wanga uchitungamirwa nenhengo inomirira Highfields West vaEpimo Chidziva vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Apo Zimbabwe iri kucherechedza zororo rezuva rekubatana kana kuti National Unity Day, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kukoshesa kubatana uku nemwoyo wavo wese. Veruzhinji vari kuda kufamba pazororo rekisimusi neregoreja vanoti havasi kufara nekukwira kwaita mari dzekubhadhara mumabhazi panguva iyo mafuta ezimotokari asiri kuwanikwa. Hurumende ichiti dambudziko rekushayikwa kwemafuta rinogona kutora nguva yakareba kuti rigadziriswe. Vagari vemuguta remasvingo vanoti vari kugara vachityira upenyu hwavo zvichitevera kubuda kwechirwere chiri kufungidzirwa kuti chirwere chemanyoka munzvimbo dzinogara veruzhinji. Panguva iyo vamwe vari kushanyira hama neshamwari mushure megore rese vasingaonane, vatambi vechikwata cheFC Platinum havasi kuwana mukana wakadai sezvo vanenge vari muCairo kuguta reEgypt kumutambo wavo wechitatu weCAF Champions League. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nezvegadziriro yezororo rekisimusi takanangana nekukwira kwemari dzekuripira pakufamba, mitengo yezvekudya nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashotwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.